Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi, chishanu kurume 24, 2017. Masa chigaro ematunu gumi muzano PF Women's League anounga na Mubulawayo achikuru zira kudzingwa mugungano remadzimai iri kwa amai Eunice Sandimoyo pamwe na amai Sara Mahoka. Mirijonga yezve matongerwo enyika yoitika kumwenezi East pamberi pe-by-election iri kuitwa mwedzi unouya. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rakazvipira kupinda mumubatanidzwa wemapato ane vanhu. Charles Manyuchi anodzivirira bhande rake World Boxing Council resirivha mangwana kuSingapore. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa webiometric voters registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tubatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.